manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kukadzi 8 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC apo mutungamiri waro vamogentsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi uye mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tambo Rinyoka. Vati sekuziva kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndovakabata chinzvimbo. Gurukota rezvoumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamando wanzira vaudza nhengo dzeparamende kuti hurumende yakagona zvikuru kutenga zvikamu zvekambani yenharembozha yeTelecel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC apo mutungamiri waro vamogentsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi uye mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tambo Rinyoka vati sekuzivisa kwavakaita nezuro vaNelson Chamisa ndovakabata chinzvimbo chavatsvangirai icho changa chakabatwa navaElias Mudzure. Asi mutauriri webato iri vaobeti gutu vanoti sekuziva kwavo vamudzuri ndo vachakabata chinzvimbo ichi. Godin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaTambo Rinyoka vaudza vatori venhau pamuzinda weMDC Harvest House nhasi kuti havaoni kuti sei nyaya yekuti mumwe wevateveri wavatsvangirai vaChamisa ndivo vave kubata chinzvimbo chemutungamiri webato iri yamutsa mutauro sezvo izvi zvisina kuitika. Apo pakambodomwa vamwe vateveri vavo vanoti Muzvare Tokozani Kupe navamudzuri kuti vabate chinzvimbo ichi. Zvichitevera kudomwa kwavaChamisa nezuro, munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaburitsawo gwaro iro raiti vamudzuri ndivo vange vachakabata chinzvimbo chemutungamiriri webato iri. VaTambo Rinyoka vakoka musangano wevatori venhau kuti vatsanangure kuti vaChamisa ndivo vakabata chinzvimbo chavatsvangirai pari zvino. Vati vakataura navatsvangirai nezuro uye vaChamisa vatotanga basa ravo semutungamiri weMDC nhasi apo vasangana nenhengo dzeparamende pamwe nemasachigaro ematunhu ebato ravo. Asi mutauri webato iri vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti chokwadi chaicho ndechekuti vamudzuri ndivo vakasana kubata chinzvimbo chavatsvangirai.
Chokwadi chiripo ndechekuti acting president veMDCT ndiva Elias Mudzuri. Ndo zvandakaudzwa nevakuru vangu ndakamiririra bato reMDCT, ndo zvandiri kuzivisa vana veZimbabwe ndiri pamhepo kudai ndozva ndiri kuzivisa pasi rose. Ndoda kuti vazhinji vazive kuti handina kwandakarerekera vamwe vari kundituka vachiti uri kuita zvefaction uri kuita zvei nokuti havazivi kuti tinoshanda sei.
Vagutu vati vamudzuri avo vari kuSouth Africa pamwe namuzvare Kupe pamwe navamonzora kuCape Town kumusangano wekutaura nezvemubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika vachadzoka kuHarare mangwana uye vachaita musangano nevatori venhau kuti vatsanangure mamiriro akaita zvinhu mubato iri. Vagutu varamba kutaura nezvemusangano waitwa navatamborinyoka nevatori venhau vachiti vakuru vemusangano vachaona kuti zvofambiswa sei.
Mujidimbu ndikangoti pachauya vamudzuri vachanatsotsanangura. Ya uyu womukomana asheedza press conference yake handidi zvokuti ndiende mberi kwokuti zvaitwa sei nokuti hayo hanzi hatingafumukuri hapwa dzeduka pane vanhu. Pano panhepenyero yavanhu vanhu vachange dzenge vachihwa kuti matanho atorwa ndeapi kana vakuru vadzoka.
Ukuwo mutauri wemubatanidzwa wemapato ari muMDC Alliance vaWalsh Mncube vaburitsa mashoko ekuti Alliance yakaita chibvumirano chekusapinda mumusangano uri kupindwa navamudzuri muzvare Kupe navamonzora sezvo vasina kugutsikana nezvinangwa zvavo zvakaita sekuhidzana nechimwe chikwata chemuzano PF cheG40 asi vagutu vati MDCT yakakokwa pamusangano wezviri pamutemo uye vati havangashupike nevamwe vanhu vari muAlliance avo vati vari kutoda kurarama nekubatana neMDC ivo vakatiza vakavashoropodza zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa mandowanzira vaudza nhengo dzeparamende kuti hurumende yakagona zvikuru kutenga zvikamu zvekambani nharembozha yeTelecel izvo zvatsamwisa dzimwe nhengo dzekomiti inoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamandiwanzira avo vanga vashedzwa nekomiti kuti vatsanangure kuti sehurumende yakatenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvetelecel vati hurumende yakagona zvikuru kutenga kambani iyi. Vatiwo chinangwa chehurumende hachisi chekuchengeta kambani yetelecel iyi. Vamandiwanzira vati hurumende iri kuda kutora kambani iyi yese zvayo kuti vaisuke madhaka ainawo vozoitengesa kana yakunyatsoita mari kuti iwanise vana veZimbabwe pundutso sezvo yanga iri kuwanisa vekunze mari chete pasina zvaiwanikwa nenyika.
Hurumende yakatenga zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% yekambani yenhare inonzi Telecel. Takaitenga nemari inoita iyo mamiriyoni makumi mana. Takaita kuburikidza nekuti tanga taona kuti vanga vari muvekunze vakabata 60% iyi vanga vari kuda kuitengesa uye vaida kutengesera vamwe vekunze. Asi pavaida kuitengesa takaonawo zvakare kuti vanga vasina kubhadhara residence ravo kubotras mari inosvika iyo more than 110-115 million. Tikati koimi mogotengesa kambani iri kutadza kubhadhara zvikwereti muno toita sei? Chekutanga chandandanzi ndiite nehurumende chaachiri chekuvhara kambani totora raisensi zviri pamutemo. Asi ndakazoti kuvakuru vangu tikadaro tinoita kanda vanhu vakawanda mumastriti vanga vachiwana mabasa uyewo kune vamwe vanga vachisupplya zvinhu kuna anatelso vanoshaya mabasa. Tadii kuti sehurumende tichitora toigadzirisa tozoitengesa.
Vamandiwanzira vati kunyange hurumende ichizivikanwa nekutadza kumutsa makambani ari pasi payo vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzione mutsauko kuti pave nehurumende itsva nekudaro haifanirwi kupomerwa zvaikanganiswa nehurumende yava Mugabe.
There's something good about the government and things that are bad about the government.
Pane hurumende zvaisingagoni nezvainogona. Hurumende haisati yaratidza unyanzvi hwayo hwekufambisa mabhizimusi uye makambani mazhinji ehurumende akaondoka. Izvi zvinotaurwa nemutungamiriri wenyika. Asi ndofungawo hazvina kunaka kuti tipomere hurumende mhosva tichitarisa zvakaitika kare. Tinofanirwa kuvatonga nezviri kuitika iko zvino nezvavachaita mune ramangwana. Tine chivimbo chekuti hurumende inogona kubudirira mune zvemabhizimusi kana vakaisa vanhu vanogona kufambisa mabasa pamwe nekudzinga vese vanotadza kuita zvavanotarisirwa.
Asi imwe nengo ye komiti iyi va James Maridadi vanomirira Tafara Mabvuku muparamende vashora hurumende zvikuru nekutenga masheya muTelecel. Vamaridadi vati hurumende ine makambani akawanda asiri kuita mari kusanganisira kambani yenhare mbozha yeNet1 vakati Telecel ichazongoondomokawo semamumakambani ehurumende.
Hurumende haisati yambogona kurana makambani. Hurumende ine muZimbabwe tine maparasatos anopfuura 100. Hakuna parasato imwe chete iri kuita profit. Kuti hurumende ichienda inotora Telecel private company, vofunga kuti vanokwanisa kuti vaise mari umomo vogoirana zvinoita itike profit. Ndopandiri kuti ipapa hurumende ipapa haina kunyatsopafunga zvakanaka. Zvinoizvi hakuna munhu wemuZimbabwe asingazive kuti Net1 iri kutatarika. Minisa vane ndonda mumba mavo. Voda kunotora imwe kambani yakazvimirira kuti vaiunze iite kuti ndonda iri mumba mavo. Ndopati kuti papa zvikwanise kudaro kuti iwe une ndonda yausati wapedza kuti ufide kuti ikwanise kufamba ikwanise kuzviitira yega wakuda kunotorana nedzimwe ndonda.
Vamandi wanzira vati hurumende yakatenga zvikamu zveTelecel nemamiriyoni makumi mana emadhora. Vati hurumende haina wayakabatirira asi yakagona kuita bhizimusi nekutenga kwayakaita zvikamu zveTelecel. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chitevera kuparurwa kwakaitwa gwaro rezvemashandisirwo emari nekusimudzira mabhizimusi, dzimwe nyanzvi mune zvemari nezveupfumi hwenyika dzinoti gwaro iri iro rakaparurwa nagavhuna webhanga guru reZimbabwe igwaro rakanakira nyika. Mukutarisa nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata imwe nyanzvi mune zvemari vachishanda nePersicon Global Fund vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
Mugwaro re monetary policy re upfumi hwenyika pane zvinhu zvataona zvakaitika zvinotaridza mafambire eupfumi hwenyika. Chekutanga, nyika yedu yeZimbabwe inenge yava netarisiro yekuchinja. Takaona isusu gavhena vachitaura vachiti chinhu chakakoshera nyika nguva ino kuproducer kuti mafactory edu ange achipfuaira hutsi.
Saka kana mukatarisa zviri mugwaro iri, munofunga kuti rinokwanisa kusimudza nyika here munyaya dzezvemari?
Nyika inofana kuti ichitanga kusumuka, asi kana hurumende ikaramba ichingoprinda mari zvese zvinodyiwa. Saka ndosaka nhasi tichiona Reserve Bank ichisumudzira chitsidzo chakataurwa naminister of finance kuti government inofana kuridusa balance deficit yavo kusvika pa4% yeGDP, zvichienda mberi wosvika pa3% yeGDP. Izvo ndokana izvi zvadziswa zvinoreva kuti mari haichangozari kumabhanga isina chakaisapota, inofana kusapotwa neproduction.
Munofunga kuti vekunze vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi munyika vanofarira here gwaro rakaburiswa iri?
Vekunze vangafarira gwaro iri. Nechokutanga chandataura kuti pane facility yemagarantees iri kupiwa neAfreximbank kuti inini kana mainvestor tinokugarantuai kuti mari yenyu ichadzoka. Asi chakanyakukosha pakufamba kuchaitika uku, hurumende yedu ichafanawo kupa masovereign guarantees, nekuti takatarisa vanhu havanga vasina evimbo yakanyanya nehurumende zvakanyanyisisa.
Pane zvamunoona here zviri mugwaro iri zvamunofunga kuti zvingakanganisa nyaya dzemari kana kuti zvemabhizinisi munyika?
Zvandingangoona inini ndezvekuti nyaya yemari yaramba ichinetsa, asi dai bhanga guru rachitaridza view yekumberi kuti takatarisa kumberi uko toda kuzoti nyika ichiva ne karenzi yayo. Pane nyaya yakataurwa yekudzorwa kwemari mushure neamnesty. Gavhena havana kukwanisa kupa figa kana amount yekuti so far mari yadzorwa imari, asi takatarisana nekuti period nguva iri kupera musi wa 31 March yekudzorwa kwemari ikoko.
Nyanzvi munyadzi zvemari vaPersistence Gwanyanya vaitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wando weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kodzero dzevanhu dzinodzikwa kwavari naMwari uye kutenda kuri muupenyu hwevanhu vemuAmerica nerusununguko. Vachitaura nhasi pamunamato wekudya kwemangwanani wepagore weNational Prayer Breakfast muWashington, vaTrump vati kodzero dzedu hadzisi dzekupiwa nemunhu, kodzero dzedu dzinouya kwatiri dzichibva kumusiki wedu. Kunyange zvodi, hapana simba repasi pano rinogona kutibvutira kodzero idzodzo. Aimbove mutungamiri wehurumende yeBangladesh, Khaled Dazia, atongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemhosva dzaari kupomerwa dzeuori. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti makakatanwa nekunetsana kuri kubuda mubato reMDCT kuchatokanganisa gadziriro rebato iri musarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino, sezvo mubato iri mave nemapoka ari kudhonzerana. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vanoti bato iri rinofanirwa kutokasika kugadzirisa nyaya yeutungamiri kubva kuna ivo vaMogenitsvangirai kusvika kuvatevedzeri vavo vatatu ivo vatsvangirai, vachizivisawo pavamire kuti vachasiya rini chigaro chavo uye vanhu vosarudza achatora matomu kubva kwavari. Imwe nyanzvi yakazvimirira vaJoy Mabenge vanoti remangwana rebato reMDCT ratove zinyekenyeke kana risina vatsvangirai semukokeri mukuru. Asi imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishandawo vakazvimirira vaCharles Mutasa vanotiwo dambudziko riri mubato iri rakabva pakudomwa kwevatevedzeri vanoti vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri mushure meKongresi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tatanga nekubvunza vaMabenge maonero avo nezviri kuitika muMDCT.
Chekutanga ndechekuti zvinonzwisa vurombo, zvinosiririsa kuti panguva iyo mutungamiriri webato reMDC vatsvangirai vachinge vari muchipatara kurapwa nekutarisira kunaya. Musangano wavo ungabve wasvika pakuti unenge wakuratidza kuti wapindwa naPongwe. Zvinonzwisa vurombo kutaura takadaiwo, asi chiripo chatingada kuti zvetatanga kubata inhau yekuti zvave pachena kuti kana nyaya yekuti ndiani akanyatsobata matomu muMDC ikasande ichibuda pachena, pacharamba pachiitwa makakatanwa nekuti mamiriro azvo pabepa ndeyekuti vatsvangirai ndivo vachiri vakabata matomu. Asi hazvichaonekwe sekuti zvinhu zviri kungobatsira musangano, zvaakutoonekwa mukati nemakakatanwa ekuti ndiani achafanira kuzenda achifambisa musangano kuenda mberi kana ivo vatsvangirai vakasiya.
Tomboenda kuna vaMutasa.
Ndinoona kuti mune dambudziko rekusatendana pakati pemaVice President Matatu Ayo, zvichikonzerwa nedambudziko rokuti hazvisiri pachena kuti uyu ari kuita zvakati, uyu ari kuita zvakati. ndiyo pati yega ine ma vice president matatu pasi rose. Saka izvozvo zvinokuratidza kuti zvinounzawo matambudziko. Tinoona kana zvakaita kuzanu PF kwanga kuine ma vice president maviri. Asi paitoita matambudziko ekuti ambosara achiita zvinoita kunge zvine maitirwo akasiyana nezvinenge zvifanira kuitwa neumwe. Saka iyo nyaya yekuti vice president anonzi nhasi ndouri kuekita mangwana ndouri kuekita ine dambudziko rainounza.
Vamabhenge, tingatarisira here kuti vatsvangirai vangabuda pachena kuti regai ndichisiya chigaro bato rotsvaga nzira dzekuwana mutungamiri nyika yatarisana nesarudzo?
Ndinoona sekuti mubvunzo iwoyo munhu anganyatsa kugona kupindura ndivatsvangirai pachavo nekuti ndo vari kunzwa kuti nyama dzavo dziri sei, vari kunzwa kuti miviri yavo iri sei, vari kunzwawo zvakare kuti vanogona kuzopinda here mundima, idhonza rinogona kupinda mundima here richifamba rakasimba panyaya yekunge richitsvaga rutsigiro zvoda kuzenge zvichiitwa pakati penguva ino kusvika pachasvikwa sarudzo. Kunonoka kuzvitaura kana tichiti pamwe ndo zvavachada kuzotaura, kunonoka kuzvitaura zvinokonzera tambudziko nekuti uyo achazenge akuzonzi akuzenge achifanira kunge achipfiwa vatsvangirai anogona kunge asina rutsigiro rwakafanana narune rwavatsvangirai kana kuti zvinogona kutonetsa kuti pasvikwe pakuti ndiani munhu iyeye. Saka tingangoti isusu tinotarisira kuti dai vakazokasika kutaura kuitira kuti musangano wavo ukasike kusimba wakatarisana nesarudzo, sarudzo dzatofundisa kuti dzinofanange dzichiuya iro gore ratiri.
Vamutasa, tingaona here iro bato reMDCT richiita inganzi vote of no confidence pana vatsvangira nemamiriro aita zvino?
Ini maonero angu ndeyekuti dambudziko harisiri pakuti vatsvangira iva taura here kuti varume chisarudzai kana kuti tosarudza ningi. Asi chiri kungoratidza apa ndechekuti kunyange dai taiti vatsvangirai vaisimba nhasi onaya, dambudziko hombe riripo nderokuti hapatorina kubatana kwacho kwavatungamiriri vatatu. Saka kana vakataura kana vakasataura zviri kungoratidza kupfemuka kwomusangano, uye kuti pfungwa dzekuita ma-vice president matatu hadzina kumbobvira dzaita pfungwa dzakanaka nezve zviri kuitika. Nokuti pazvakatangwa pakapuhwa chikonzero chokuti tiri kuda kusimbisa musangano kuti kana toenda kumaelections tigone kukampena zvakanaka. But zviri kutoita opposite zvakange zvichifungidzirwa zvacho. Saka kunyange vatsvangirai vakataura nhasi kuti aiwa chiitai imi varume, already patova nedambudziko rekutoti musangano watsemuka. Mabatirano ari kuita ma-vice president acho ari kuratidza kuti havasi pamwe chete, vane pfungwa dzakasiyana. Vanotorwira kuti ini ndini mukuru uye achitiwo ndini mukuru.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachavasimutasa vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitaurawo vakazvimirira vaJoy Mabhenge vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Vanhu vakawanda kunyanya vechidiki muBulawayo vanyoresa kuvhota muzuva rekupedzisira rechirongwa cheBVR Mop Up. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana vange vachishaya mukana wekuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, asi vazozvipira kuti vaite izvi nhasi sezvo range riri zuva rekupedzisira. Mumwe wechidiki angozvidoma nezita rekuti Tandiwe ane makore 20 ati azonyoresa nhasi nekuti ange achishaya mukana wekuita izvi.
Ndanga ndisina kuregister like kuya kuzoregister because ndasinanga one time ndaenda kubasa, but since nhasi kushinzi kuri kuvharwa pandazowana time yokuti ndikwanise kuya kuzoregister.
Mumwezve wechidiki mutumwa washe moyo ati wange achishaya nguva yekunyoresa nekuda kwebasa, asi ati nhasi vekubasa kwake vazomupa mukana wekuti anyorese kuti agokwanisa kuvhota.
Ndakwanisa kuregister nhasi because of my inconveniences yekubasa. Nhasiwo ndapiwa time ndiyo kuzoregister.
Mukuru wezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vati chirongwa chemopap change chichifamba zvakanaka chose, vakatiwo hapana zvinenge mpinyi zvavakasangana nazvo pakunyoresa vanhu. Vatsinhirawo kuti vechidiki vakawanda vakanyoresa pasi pechirongwa ichi.
Mopap exercise edu yakafamba zvakanaka zvikuru. Nezoro on the 7th takavhara macenters edu ese, especially Bulawayo center kuma past 6. Vanhu vakawanda, chinotifadza, ma youth, ma young adults vari kuuya vakawanda. Kana yapera mopap exercise kuma offices e district kuwinza park, anosara achishanda achiregister, asi anenge akutoregister nema normal working hours. Tinenge tichitanga na quarter to 8, tichipedza na quarter to 5, kubva Monday kusvika Friday.
Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu zviuru makumi maviri nezvitanhatu ndivo vange vanyoresa mudunhu reBulawayo kubvira pakatanga chirongwa chemopup munyika musi wa10 Ndira. Kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu gore rakapera, dunhu reBulawayo ndiro rine vanhu vashoma pane vanhu vakanyoresa munyika mose. Vanhu ava vanopfuura zviuru mazana maviri nemakumi mana. Dunhu reHarare ndiro riri panzvimbo yechipiri kuve nevanhu vashoma vanyoresa pane matunhu ose munyika, uye dunhu reMatabeleland South ndiro riri panzvimbo yechitatu pakuve nevanhu vashoma. Mukuru wezangano reWomen's Institute for Leadership Development amai Samkeli Sokumalo vanoti vemasangano akazvimirira ega havagutsikane neuwandu hwevanhu vanonzi vari mumatunhu eMatabeleland. Vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yakajeka kuti pasave nekufungira kusiko panyaya iyi.
Isu hatisi kuvhumirana nemastatistics aripo akasaitwa kuti ndo acharichwa nezaiki. Takufunga kuti maybe mafigures aya akabikwa bikwa. So isusu tukuda kuti government ya Zimbabwe itarisise food processing statistics. Itswage even an independent body inouya kuzoverenga vanhu tonyatsoziva kuti Bulawayo, Matabeleland, Midlands, what is the number of people that are there in each constituency. Pada kutarisiswa ipapa, I think ma figures aya anogona kunge achiitwa for political processes, but we really need kuti ma statistics aya aite credible. Tiashandise not just for elections, but tiashandise futi for other things.
Dunhu reMidlands iro rine vanhu 865,165 ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kudarika mamwe matunhu ose munyika. Vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kusvika pari zvino munyika mose. Kunyange hazvo chirongwa chemopup chapera nhasi, vanhu vanokwanisa kuramba vachinyoresa kumahofisi ezeka ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kusvikira kwamiswa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nezvemakakatanwa ari mubato reMGCT uye zvazvinoreva kuvanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hondo yekuti ndiani ari kutungamira bato guru rinopikisa munyika reMDC, apo mutungamiri waro vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa vachirwara nechirwere chegomarara iri kuenderera mberi, uye mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tambo Rinyoka vati sekuzivisa kwavakaita nezuro, vaNelson Chamisa ndo vari kutungamira, kunyange hazvo mutauriri webato vaBeth Gutu vari kupikisa izvi. vanhu vakawanda zvikuru vechidiki muBulawayo vanonyoresa kuvhota muzuva rekupedzisira rechirongwa cheBVR Mop Up. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesi zvakare mangwana mangwanani na 6 AM. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izolo kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana okwamalanga amabili kuqala ngolesibili ngeviki ezayo. Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganeni wenzelwe koBulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kuhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku iCitizen Journalism. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze izipho ezehlukeneyo ezigoqela iklinika eyibhasi, inhlanyelo yezilimo zengadini kanye lokudla kwehlukeneyo. UBathabile Masuku usethulela loludaba ekoBulawayo.
Unkosikazi Mnangagwa uthi uyathokoza kakhulu ukuthi uyenelisa ukunceda abantu abangaphilanga kuhle. Uthi uze ephatheke ngokuthi abone ukuthi abantu abagulayo bayathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezilohlonzi, ngakho uze losaba lwezilimo lezi. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze isibhedlela sempilo ukuthi siqinise imizamo yokuthi sithole ukudla okuvela emisebenzini efana lokuzilimela.
A sick person is already suffering enough. Hunger or lack of nutritious food should not be an additional.
Ngiyajabula kakhulu ukuthi nginelise ukunceda abantu abangaphilanga kuhle, njalo ngifisa ukuthi ngibone ukuthi abantu abagulayo bathola ukudla njalo badle izilimo zengadi ezohlonzi. Ngakho-ke ngibuye losaba lwezilimo lezi kanye lokudla okuzaqhuba isikhathi eside. Ngithanda ukukhuthaza isibhedlela sempilo ukuthi bakithi sifake imizamo eminingi yokuthi sithole ukudla okufana nokulima izilimo ezinjengophofu.
Unkosikazi Mnangagwa uthi ungomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, ethi uZulu kumele ahlolwe lomkhuhlane njalo iklinika ayinikezileyo iza kuya lemaphandleni ukuhlolwa abantu imvukuzane, etsho lokuthi yena uhlolwe izolo.
The second issue of today concerns various cancers that have seen our people losing their lives.
Mina ngingomunye walabo abakhuthalele ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane, njalo uZulu wonke kumele ahlole umkhuhlane lo wemvukuzane. Ngakunjalo nginikeza iklinika okuthiwa ngama-mobile clinic azahambe emakhaya kuhlolwa abantu imikhuhlane yemvukuzane. Mina ngihloliwe bazalwane izolo, ngakho lani kumele lenze lokho okufana njengami, lihlolwe umkhuhlane wemvukuzane.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Phagwese Separrenyathwa uthe isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu, ethi sakhiwa ngomnyaka ka-1957 ngenjongo yokuthi sisetshenziswe ngabensundu kuthi i-UBH yayingeyamakhiwa. Ubandlululo lwamiswa ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uZibuse. Ucine ngokuncoma unkosikazi Mnangagwa ngomsebenzi wakhe wokunanza amalungelo abomama labantwana abahlala besalele emuva. Uqhubeke ethi unkosikazi Mnangagwa ukhankasa kabanzi lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu kubomama ethi imhlobo yemvukuzane emithathu eyevele eyesibeletho kanye leyabo baba i-prostate cancer yiyo ebulala abantu kakhulu eZimbabwe.
This hospital was built far back in 1957. The same time that
isibhedlela sempilo sesisidala kakhulu. Sakhiwa ngomnyaka ka-1957 sisenzelwa abantu abamnyama.
Umphathintambo wesabelo sakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku laye uncome unkosikazi Mnangagwa ethi ukukhetha kwakhe ukuqala uhlelo lwakhe kobulawayo kutsho ukuthi leli dolobho libusisekile kakhulu ngoba elenyanga ezimbili kuphela eqale umsebenzi. Ethi unkosikazi kamongameli uphe isibonelo esihle ngokukhokhela ekuyahlolweni umkhuhlane wemvukuzane izolo emini.
Izilenyanga ezimbili uhulumende esinaye esikwaziyo ukuthi lamhla sikhululekile inyanga ezimbili kuhlelo zakhe eziqakathekileyo ezikhangelana lempilo zabantu. Uqala ngebulawayo, uqala ngebulawayo, asibusiseka khona lokho. Ngikunazelele khona, uqale ngeprogram yabantwana, laba abanye abadojwayo, children's homes and so forth and so on. Uqale ngebulawayo lapha kuya khona ethembiso, kwabuthelelwa abantwana abavela kuma children's homes. Lapha baphiwa khona ezinandi athi ezokudla kuphela kodwa nezokwembatha lapho konke.
Unkosikazi Mnangagwa uqale ngokuvakatshela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, i-UBH, izolo lapho ahlolwe khona umkhuhlane wemvukuzane ngakho-ke namuhla ubesempilo. Emkhosini lo izethekeli zincome kakhulu isibhedlela sempilo bethi imizamo yabo yokuthi isibhedlela sisebenze ngendlela iyabonakala laloba isimo selizwe singamanga kuhle. Isibhedlela sempilo sibusisekile ngoba nanku lo hulumende layo senanzelela ukuthi kumele sithuthukiswe ngemva kwemizamo eyenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo labanye abancedisa kulesi sibhedlela ikakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni afana lengilande abalenhlelo eziningi zokuncedisa ukuthuthukisa lesi sibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe okwenzakala eSouth Africa kuBenedicte Nhlapho.
Uhlelo lokuvota eZimbabwe luthathekise abaningi elizweni jikelele lwaletha ithemba lokuthi bazophatheka kukhetho lomnyaka ozayo. Noba kunjalo iningi labeZimbabwe abasemazweni bathi abenelisanga ukubhalisela kuvota njengoba uhulumende alile ukubapha ithuba lokubhalisa besemazweni abahlala lokusebenza kuwo. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abe yinkokheli yolutsha ebandele MDCT kwele South Africa unkosazana Vimbai Mavhele uthi ukuncitshwa leli thuba ngezinye zendlela uhulumende akhombisa ngazo ukuthi akabanakakeli njengezizalwane seZimbabwe esemazweni.
Abantu basediaspora banelungelo elokuvota, banelungelo elokurejista ukuvota in Zimbabwe because they are all citizens. But ma i-voter registration sevalwa abantu basediaspora abanganikezwa ngethuba, it's not fair at all.
Loba nje commission ezokhetho kukhanya yathatha le nyathelo ngenxa yokusilela kwemali. Inengi lithi bekudingeka kuphela umuntu oyedwa loba ababili oza kwenza lo msebenzi bese sigodlweni seZimbabwe emazweni afana leSouth Africa, iBotswana, leNgilandi okuyiwo alezana zeZimbabwe eziningi. Unkosazana Mavhele uthi bakhankase kakhulu bekhuthaza abasemazweni ukuthi bayivota ekhaya kodwa abaningi babe lobunzima obutshiyeneyo.
Thina abanye sakwazi ukuhamba sayoregista ekhaya but abanye abantu abakwazi ukugibela baye ekhaya bayoregista babuye and then bahambe futhi bayovota babuye. So this right, eye diaspora vote, it was very important ngoba these diasporans are also Zimbabweans like everyone else, but the ED's government has disappointed.
Ikomishini ezokhetho eZimbabwe yakubeka obala ukuthi abasemazweni buzafuze baphindele ekhaya xa befuna ukuvota ngomnyaka ozayo. Abaningi ke bathi bazabanjwa imisebenzi, kanti abanye bathi kubiza imali eningi ukuthi bagijimele ekhaya besiyavota kuphela baphinde baphindele emuva besiya emsebenzini. Kodwa ke baningi abasemazweni abathi sebelahlekelwe lithemba lokuvota ngoba besithi akubasizi njengoba ibandla leZANU-PF lizaqilibezela kube yilo elinqobayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana waShimabizela uthi nxa kungalingiswanga udaba lokuqilibezela awukho umehluko ozadalwa livoti lakhe.
Indaba yokuvota eZimbabwe yinto nje eyenzwayo, kodwa ukuvota akusizi lutho. As long ama-reforms angazange abe khona kuyafana, kufana nokulono kuyakwenzeka ngesikhathi kaMugabe. Umnangagwa ungenile nje, kodwa ayikho into etshintshileyo. So ukuvota or nokuvota into eyi-one.
Kusenjalo abanye bathi bajajuliswe kumanyana kwamabandla aphikisayo. Loba nje engamanyananga ndawonye wonke bathi baba lethemba lokuthi limanyano ilakho ukuguqula ezombusazwe ukuthi kungene abanye bebuse labo hathi ukuqhubekela phambili kulibandla leZANU-PF elibusayo. Melistudio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga ke Benedict Nhlapho. UNhlapho ubesipha ke udaba lohlelo lokubhalisela ukuvota oselugqitshwe lamhlanje eZimbabwe. AbeseSouth Africa lapho bebesithi bona badaniswa ukuthi uhulumende ubancithe ithuba lokubhalisa, okuyinto abathi yephula ilungelo labo lokuvota njengezizalwane zeZimbabwe. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Zokulomnyaka amalecatha awe-ISIS esehlulwa libutho leSyria elincediswa ngavela kwamanye amazwe. Amalecatha la aselahlekelwe yindawo eningi kakhulu elizweni leli akade eyibambile. Okwamanje sokumele ukuthi indawo esibanjwe libutho leSyria iqalise ukuhlalisa abantu ababebalekele impi yomvukela. Amalecatha la athi ebaleka athiya ehlanyele omaqhuphula endaweni eningi ukwenzela ukuthi avimbe abantu abafuna ukuphenduka emzini yabo. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ukuthi kuthuthukiswe indawo esezibanjwe libutho leSyria. Uhulumende weMelika uyazama ngamandla wonke ukuthi abantu bahlaliseke elizweni leli endaweni ezazibanjwe yi-ISIS, loba nje omaqhuphula belakho ukubulala abanye babo. Okwamanje eleMelika ligebha omaqhuphula kwezinye indawo njalo lifundisa abantu okungabehlela nxa bengangena lapho okuhlanyelwe khona omaqhuphula. Sokugejwe omaqhuphula endaweni ezijiyeneyo edolobheni leRaqqa, ikakhulu ezibhedlela, emzini yabantu, ezikolo, endaweni lapho okhiwa khona amanzi lezinye ezifanayo. Sokufundiswe abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 30,000 eRaqqa ngengozi ezidalwa ngomaqhuphula. Uhlangothi lukahulumende weMelika olweState Department solunike ilizwe leli izigidi ezedlula ijumi lamadola $104 million yokugebha umaqhuphula. Sokugejwe umaqhuphula abafika isilinganiso samatani ezingaba ngamajumi amane lanhlanu 45 tons. Lokhu kuqhubekela phambili ngesikhathi eleMelika selinike ilizwe le-Iraq, eleJordan, lele-Lebanon imali yokuthuthukisa amabutho.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Intatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni owenziwe kobulawayo lamhlanje ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa baphatheke kunhlelo zokuthapha indaba zakulezi nsuku i-citizen journalism, ukuze indaba zabesifazane zidume njalo lenani labesifazane eliphatheka ekukhulumeni ezindabeni likhuphuke. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano wentatheli izindaba zesifazana oFemale Journalist Roundtable owenzelwe eNast American Space ngaphansi kwendikimba ethi Women in Citizen Journalism, How to Raise Interest Among Women for Citizen Reporting, ubukhokhelwa intatheli izindaba yesifazana edabuka eMelika uJulia Thomas. Inhlanganiso ye-Women's Media Development imanyene le-Female Journalist Network baqoqa lomhlangano ngenjongo yokuthola amasu kuNkosazana Thomas ukuthi uhlelo lokusebenza kwabesifazana abangasontatheli izindaba bangalisungula baluqhube kanjani ukuze imibiko ekhuluma ngabesifazana ithole indawo ekwethulweni kwezindaba. Umqondisi we-Women's Media Development, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bahlangane babonisane ukuthi indaba zabomama zingaphakama kanjani, ebonga uNkosazana Thomas ngabakufundiswe khona.
Sibone kuqakathekile njengabe-Women's Media for Development Foundation, yeproject yethu le ye-Female Journalist Network ukuthi sibuthanise omama abasebenza kuntatheli izindaba ukuba babonise ukuthi kanti bangakhuthuza njani abanye omama ukuba basebenze as citizen journalist, ngoba sikhangele ukuthi indaba zabomama eziningikazi uphume emphakathini, kwenzakala into eziningi esingazibaleni emaphephandabeni. Ngakho-ke omama singabakhuthaza njani ukuthi noma bengakufundelanga ukutatela izindaba babe yibo nje abazicuphela izindaba besebenza njengama-citizen journalist. Siyabonga ukuthi umama uJulia Thomas uyenelisile ukuthi azosibonisa ukuthi okwenzakala kwamanye amazwe ukuhamba njani, nathi singacupha njani izindaba le ndlela abasebenza ngayo sikusebenzise ngapha kwele Zimbabwe.
UNkosazana Julia Thomas ufundise intatheli izindaba ngendlela asefunde ngayo ngokusebenza labomama ekwethuleni imibiko ikakhulu esemsebenzini ayiqhube eseNepal lakwamanye amazwe, ethi abesifazana benza imisebenzi eminingi emihle kodwa ayitholi mathuba okusakazwa kumbe ukulotshwa, ngakho i-citizen journalism ingayiphakamisa.
Yeah, I was really interested and passionate about leading this discussion.
Ngibona ukuthokoza ukuqhuba lolu hlelo lapha lana namuhla ngoba kukhona engikufunde eNepal. Ngakubona ngakunanzelela ukuthi emsebenzini yami labomama indaba zabo aziphumi emaphepheni, aziphumi emisakazweni, aziphumi nakumabona kude. Alake kuqakathekile ukuthi bangene ku-citizen journalism bazikhulumele indaba zabo ziphume emaphepheni, ziphume emisakazweni, ziphume nakumabona kude.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Buhle Mahlangu uthe uhlelo lwe-citizen journalism luqakathekile ngoba luzafikisa indaba zingaguqukanga, ngoba abesifazana bayabe bezilobela njalo bezisakazela besebenzisa indlela zakulezi insuku zobulembu.
Mina ngibona kuqakathekile ukuthi thina omama sibe ngama-citizen journalists, ngoba thina lapha esivela khona ezigabeni zethu sihlangana lokuthiyeneni. So thina yithi omama esingakhuluma izitori zona lezi ezabe zivele esigabeni sona lezo, ngoba ezikhathini eziningi ungathola ukuthi thina abavela ngaphandle besithi bezothatha indaba besuke bethaphe indaba ezingayisizo. So nxa kuyithi abanikazi bendawo, kuyithi ama-journalist angikhona, thina siyakwanisa ukuthi sixazulule indaba njengokuba siyichaye njengokuba, hayi khona ukuthi omunye umuntu esuke ethatha indaba eyisa ngale ifike ngale isiphendule.
Intatheli izindaba esebenzela koBulawayo uMelisa Mhlophe uthi ukukhulumisana abakwenze lamuhla loJulia umvule amehlo, njalo udubo olukhona eZimbabwe yikuthi omama bakhangelelwa phansi kodwa labo kumele baphatheke ekwethulweni kwemibiko.
I-discussion yanamuhla ibi-discussion eqakathekile leyo yimi njengo-journalist, female journalist esaqalayo, in that singabe sengikwazi ukuthi ema-newsrooms like mainstream kule ama-problems esingahlangana lawo as ama-female journalist. And then in the discussion khona lapho ube ngathi sort of ama-solutions engingakube kanjani aphumileyo, okuthi if sihlangana lakho awumelanga sithule whatever our society engakutsho.
EZimbabwe inani labesifazana abazintatheli izindaba liphezulu, kodwa kuba nzima ukuba bathole amathuba okusebenza ngoba bayancindezelwa njalo abanezikhundla eziphezulu bambalwa, okubangela ukuba lenani lalabo abapha imibiko liphansi, osekudale ukuba baphumelesu lokuthi baphatheke ku-citizen journalism. Okunye okuludubo yikuthi ezweni imithetho elawula umsebenzi wentatheli izindaba ivele izithwalisa nzima zonke lezesilisa, kuhle ngokuphethwe kabili kwezabesifazana, njalo imisakazo yeradio lakumabonakude kanye lamaphephandaba ambalwa uma kuqathaniswa lamanye amazwe, kuthi ezabelweni zona vele kazila maphephandaba kumbe imisakazo yezabelo abathi ngama-community radio station kumbe amaphephandaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama. Lamhlanje ke uhlelo oluhlaziya ukuphathelane labesifazane, asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona bathini ngengxabangxoza eyenzakala ku-MTCT. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ekuqhubekeni kokudonselana amandla kubandla le-MDCT, umanyano we-MDC Alliance lawo usuhlaselwe ludubo lokukhankasela ukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Izolo isikhulumeli sikamongameli Tswangirai umnumzana Luke Tamborinyoka wethule umbiko othi uTswangirai usekhethe umnumzana Nelson Jamisa ukuthi abe ngosabambe isikhundla sakhe. Kodwa lisiyachona bese kuphume omunye njalo umbiko olempawu zehofisi kamongameli othi umnumzana Elias Mudzuri elokhu ebambele uTswangirai ukukhokhela leli bandla. Kwathi ke lamhlanje ekuseni uTamborinyoka ube lomhlangano lentatheli izindaba isazisa ukuba umbiko wethulwe izolo ulempawu lesignature kaTswangirai ngowamanga. Kose kuchiye abakumanyano we-MDC Alliance sebechaya namakhanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla le-National People's Party umnumzana Sengezo Chabangu, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano NPP umnumzana elikumanyano we-MDC Alliance ibandla le-NPP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sina sibone ngazathi ku-MDC Alliance izinto zihamba kuhle ngoba ama-rallies wonke aba lempumela enhle, abantu baba baningi, ubukhokheli buba khona, akulanto embi esingathi yenzakala. Sibona abantu besethuswa yilokhu kwenzakala kubandla be-MDC, ikanti-ke lakho ambona ukuthi-ke into enkulu yinto engaphambanisa umanyano we-MDC Alliance. Okukhulu yikuthi umongameli we-MDC uTswangirai uyagula usesibhedlela, yikho sekuthethe omunye wabasekeli bakhe ukuthi abe mbambele ku-alliance njalo abe mbambele kubandla lakhe. Asiboni nje kusiba le ngoquko ngoba siyananzelela-ke thina njengebandla le-PDP uChamisa ngumuntu obetholakala esiba khona kwinhlelo ze-alliance.
Mnumzana Chabangu, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapha umnumzana Ndlovu uthi hayi kukhanya into zihamba kahle.
UNdlovu ugide ezidakezela, akulanto enhle kumbe engithi eqondileyo kumbe ecacileyo. I-MDCT athi i-MDC Alliance libandla elikhulu eZimbabwe, libandla elazakalayo, libandla elalwisa ngo-1999 uhulumende omubi waseZANU-PF. So nxa ibandla le-MDC elilikhulu eliyilo abantu ade belikhangelele ukuthi lizaguqula izinto lokulwa lokudlwangudlwangu kuyabisela istruggle sethu emuva, kwenza ibandla libe weaker, nestruggle nemizamo yokuthi sikhulule iZimbabwe ibe lula ilulaze. So, ngizaqala ku-MGCT, MGCT ezinikwana. I-alliance izaba weaker nxa ibandla eliyilo elingumkantsho waleyo alliance lingavumelani kuliwa inkomo ziseta isibaya, omunye xa kusiba lezinkunzi eziphumayo khona kumele kube lenkunzi eyi-1 kusiba nelanga eliphumayo elinye ilanga lingakaphumi. So lokhuyana asonto enhle. So ngilusizi ukuthi MGCT iphakathi kwe-leadership crisis. Lokhu kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi sa-personalize inhlanganiso. Kuba nzima ke nxa inhlanganiso uyithethe wayenza wayinika isibongo yaba ngeyakho ukuthi inhlanganiso leyana mhlana ususehluleka, mhlana usugula, mhlana ususehluleka ukuthi uyikhokhele kube lomunye umuntu ongenayo phakathi. Kuba nzima ngaleyo ndlela. Okwesibili, nxa ulida inhlanganiso kumele kube lalokho esikhokhona le process of succession ukuthi hayi nxa mina ngizaseva kumbe ama-terms amangaka bengingasakwanisi ukuthi ngiphumelele ngiye phambili, kube lo kube into ekhulunywayo engafihlwa ukuthi hayi inkomo phela inkunzi le nxa isikhulile singasakwanisi ukuthi ilandele amathole, hayi isibulala isikhunzisa amathole, asifake imithole.
Nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokhu?
Ungathatha umthakathi umhambise enkonzweni, ke afika akhuluma ubuhle abubone enkonzweni, eqinisweni kanye kabubone ububi, ngoba izenzo zakhe nezenzo zenkonzo kuyaluahambelani. Ngitho phela sikhuluma ngobaba usengezo, yena ngithi umanyano we-rainbow, umanyano wabomjuru, umanyano osungena okasikweri, umanyano osungena o-Patrick Zwawo, umanyano osungena i-G40 kabhali yezanu-PF. Ebesikade sigijima emgwaqweni sisithi umgabe kaphume, usephumule umgabe sesisebenza labo lamhlanje. Yikho-ke ubuhle angekabufone ku-MGC Alliance. Nxa sikhuluma-ke ngokunika-ke ibandla isibongo, thina abanye kuyazakala sakusola kudala uThabango engakaxotshwa khonalo be-MGCT, baba bekuthabela bekufuna khona lokho. Sikufake aside, i-alliance inhlelo zayo kaziphambaniseki. Okuphambanisekayo kumbe ngithi inkulumo ezikhona kumbe izenzakalo ezikhona ngesizibona zisonzakala kubandla le-MGCT ebukhokheleni, hatshi kubasekele. Ngithemba sibonile ke ubuningi babantu bukhona esitungwiza ngeviki eliphelileyo belanda irally ye-alliance.
Ndlovu, ibandla le-MGCT namhlanje ungaquma igazi lami. Xa liphuma libhalwe ukuthi MGCT, ungeke wakukhipha lokho phakathi kwami. Ngiqalise i-activities yami i-MGCT. Lokho akutshintshi. Kufana lokuthi ufuna ukungitshintsha isibongo sami ukuthi ngesakoThabango ngenxa yokuthi sengike ngakhuluma nabantu bakwesibanda. Ukukhuluma kwami nabantu bakwesibanda akungitshintshi i-identity yami.
Alo-ke ngumnumzana Sengezo Thabango, ilunga lebandla le-National People's Party, endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla elikumanyano we-MDC Alliance ele-National People's Party, umnumzana Edwin Ndlovu. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje wethekelele isibhedlela sempilo koBulawayo lapho anikeze khona izipho ezehlukeneyo. umongameli Emmerson Mnangagwa uzavakatshela eBotswana kwamalanga amabili kuqala ngolwesibili oluzayo. Iintatheli zindaba zesifazane zivumelene emhlanganweni wenzelwe kobulawayo ukuba bonke abesifazane beZimbabwe sokumele baqale ukufundiswa ukuthapha indaba zakulezi nsuku. I-citizen journalism selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Dande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.